ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na udze dudza nasi china chikumi 29 2017. Vaimbove mutungamiri weBotswana vaKuwait Ketemule Masire vanoradzikwa muBotswana, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavo yepamoyo yanga yasara mudunhu reSadak. Mapurisa anokonzeresa tsaona yakuvadzisa vana vechikoro pakati peguta reHarare, mutyairi achibva afa ipapo mushure mekunge mapurisa akanda masipaiki pakombi yanga yakatakura vana vechikoro ava. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya zvinoreva kunyuka kuri kuita vanhu vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nemadzimai anorarama neutachiwana hweHIV. Apo pane musangano mukuru uri kuitwa muWashington weHIV AIDS uye uchipindwawo nevanhu vakabva kuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.